ichi tatora utungamiri wegungano ere mushure mekushanya kumaruwa emhondoro ngezi ndokurova ngezi Platinum Stars 2-0 muBaobab Stadium. Zvibodzwa zvabva kuna Wilfred Muvirimi zvapa FC Platinum kukunda uye zvemapoizi matatu ayo avabatsira kukwira pamusoro petafura. FC Platinum yave nemapoinzi matanhatu kubva mumitambo miviri mushure mekurova Cheguru Pirates 1-0 svondo rapera. Asi murayiridzi wogona kunenge kudada Norman Mapesa anoti rwendo ruchiripo.
Zvinhu vese mupfenyanga zvakanaka, asi hatisi tinokwanisa kuzvizviona kupera kwemwaka, saka tinomutarisira kuti Mwari achatungamirira.
Kukunda kweFC Platinum kwauyawo munguva iyo chimwe chikwata chine mukurumbira cheCapes United chakundawo Herent House 2-0 kunyamunga Stadium. Murayiridzi wemutambo wenhabvu Mugove Makanyire anoti FC Platinum kana chimwe chezvikwata zvine mukurumbira ndicho chichatora mukombe uyu.
Ngezi Platinum meipa nokuti vanhu vakatotesta kunzwa kuti kuhwina zvita sei uye vachatamba mucontinental, saka experience iyo inogona kuvabatsira. Varana Platinum havana kukotsiraka, varipo. Vana Dynamos matimu mahombe anotamba ana Chiefs ana Islanders, so we are not ruling them out.
Dynamos yaita mangange 2-2 nehwange Mbabafield Stadium mushure mekunge Dimbare yambotungamira 2-0. Mutambo uyu wanonoka kutanga mushure mekunge yunifomu yemubati wepagedhe weDynamos Martin Mapisa yafanana nedzevatambi vehwange. Simba Bhora iyo yanga ichitungamira makwikwi aya yawira pasi mushure mekuita mangange 1-1 neGreen Fuel. Chicken Inn ndokuitawo mangange 0-0 nearena Movers. Asi Manika Diamonds yarohwa zvekare asi iko zvino 3-1 neTel1 muBata Stadium. Izvi zvauya mushure mekunge Manika Diamonds svondo rapera yakarohwa 3-2 pamusha neSimba Bhora. Muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mishonga vanoti zvichanetsa kuchikwata chemangoda ichi kukwanisa kubatanidza sechikwata sezvo chine vatambi vatsva vakawandisa vachakatenga pamwe nevachaive navo kare.
Maplayers mazhinji vakatora akabva kumadifferent team kuti vazove nesizini yatinayo ka kuti vazonge vaite kopa kuti vabatane vazotambe bhora zvakanaka. Ndiona kunge zvatora nguva.
Mimwe mitambo iriko mangwana inenge yakamira seizvi: Blauwe Fiet vs Highlanders Baberfield, Cheguru Pirates vs ZPC Kariba Baobab. Nechitatu svondo rinouya yadza ichange yakananga kuLithium Stadium kuBikita kunosangana neBikita Minerals iyo ichangopinda muPSL. Totarisa makudano eAfrica Games ayo ari kuitirwa kuGhana. Mutambi wetennis wemuZimbabwe Ben Dixbaza asimudzira makundano ake zvine mutsindo mushure mekurova Ahmed Mohani wekuLibya 2-6, 6-2, 10-5. Asi Felix Tazlinga arohwa 6-0, 6-1 naChristian Utopia wekuIvory Coast. Mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission Muzare Eleta Nengomasa vati vamwe vatambi vemuZimbabwe Benjamin naCourtin Lock vanga vasati vapinda munhandare. Pari zvino Zimbabwe yatora menduru ina dzinoti yegoridhe, yesirivha nembiri dzebronze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.